vanhu vakazhinji vaujoina kuranga mambasa kupera kwezuva ranhasi vadzidzisi vanga vari muzvikoro vanga vangori makumi mana kubva muzana vatingati 40% vazovharwa muzuva ranhasi. Zviri kuratidza kuti vanhu vari kujoina zvakanyanyisa vachida kuti vanzwike nyaya nhunha dzavo nehurumende. Tichitarisawo zvekuti hurumende yatopanika zvakanyanya, vaakutomanikidza maheadmaster kuti anga achitora mastatistics ematicha ari mabasa neasina. Chiri kunyanya kutikurudzira ndechekutiwo maticha chero mamwe asiri atuzi ari kuuyawo achijoina kuchirongwa ichi. Tatoita dambudziko rekuti vari kuti komaitirei mazuva matatu dai mawedzera takwanisa kungoramba takaramwa mabasa kusvikira nyaya dzedu dzanzwika. Asi tokuramba tichingowedzera kushungurudzika nekushungurudzwa kuitwa vanhu vamwe vedu nhengo dzedu nestate. Katarisai panguva inoa ndiri kutotaura tina vagodfrey chanda vari muhutapo vatorwa nemurume anonzi mugweru akaenda naye panonzi padevelopment house patokundwati nzvimbo inowanikwa vasori pane kugara vasori.
Vamuti vaende vamupa warning yekuti hatida kuona uchiadresa varairidzi vemuno mugweru, hatidi kuona uchienda muzvikoro. Izvo zvinoratidza kutyora kodzero dzake zvetrade unionist ane right to organize. Mapurisa vatomushishidzira vakamuti tikangokuona tichatora matanho. Haasi mapurisa angai nawo vasori sekutaura kwaazotiita ane maCIO ndo anga vamutora. Hapana rekodhi rake rambonyorwa pasi kuti anga akabatwa.
Muchapedzisa kuramwa mabasa rini?
Mangwana kuramwa mabasa ende mangwana tikuona vadzidzisi vazhinji vachitorega kuenda kubasa zvachose. Tichadambudziko rati kutoita nderekuti vari kuti ngatichitorambe tichienderera mberi nekuti vadone mweya wokunyatsorwira masalari avo. Saka isu chatichangoita ndechekuti patinopedza mangwana tichazoita evaluation nevarayiridzi vose kuona kuti zvinhu zvedu zvasvitsa papi tichironga rimwe gwara ratingatore pamberi. Hatisi kuzozorora kusvikira vanhu vawana mari inoitawo kuti vararame sanu. Hatisi kuzozorora kusvikira profesheni yedu yadzorerwa chiremerera chayo icho chabiwa nemari yatiri kutambira isina chainokwa.
Pane zvamambotambira here zvabva kuhurumende maererano nenyaya yenyu iyi?
Hurumende iri kugara yagara pasi tinonzwa Apex Council rinoveboka ravo ravanowirirana navo ravanodanana naro zvakanyanya kune vanhu vavakaisa mumabhodha akasiyana-siyana vachida kuti vaedze kunyararidza vadzidzisi kuti vadzidzisi vafungire kuti pane chichabudako. Asi vadzidzisi vaakuziva kuti pose panosangana Apex Council nehurumende hakuna chinobuda.